it's not even anywhere near the truth. Kuti I'm involved in mukupambwa matawanda. Actually, neniwo I'm a victim satawanda. Chete kungoti inini andina kuzotorwa mazuva akawanda satawanda. Inini ndakatorwa ndaka releasewa ku law and order kuma past 7. Vamwe vaya vavira ndakanda sungwa navo vakasara inini ndikachienda uye mangwana. Liquid did I know kuti pasi pane vanhu vakandimirira vakasvika vakanditora vakandikanda mumota vakabva vaenda neni ndakazodropawo kutibve nekumba kwangu kwakumaseni kuma4. Saka I'm not involved. Actually, I'm also a victim.
Mungatsanangure here kuti munorevei kana muchiti nemiwo makatoshungurudzwa.
Inini ndakanga ndakamira pa pavement ndakuto I was wondering manje kuti maiwe saka ndoenda nei kumba transport hapana transport. Papa mapurisa anga akazara panze. Remember kuti kana kwataitika zvimademo mapurisa anenge ari everywhere. Saka vanga vakazara kudhore ku the main door yara iri kupinda ku charge office ku central. Vato mapurisa atori nefuti vakatomira ipapo. Saka ini ndakamira ku side veku entrance reku Kumalo kuno ku Kumalo entrance. Saka ndovandaona mumwe mukomana achindi approach from the front. Ndovandaona pamira mumwe pa side pangu to my left. Saka akabva asvika ndakanzwa pa side pe like pa west. Pasaidi papa petuwe ni lumbu tuwa ndata iwa ndisiwa ni haka mbodi shhh haka mbila pasaidi ni nge mnada kukuzireza la something
mainge ima kaba iwa ni hapa
haka mbofu kati ifuti because haka ndaka mbodi kaba iwa haka shhh then waka watu ndipati ya kutuinesa mumota it was kakombi kari krimu kani matint saka kombi mkatenga isina ma sisi yenge kutina ina ma sisi yekuno kikona driver saka waka wandi kandila mkati and I just told myself kuti god if it is the way ya my sons out muditore nayo let it be ngone chengetera ivana vangu I just gave up everything pazvaito kuti kapo ndakatoona kuti look hapasina zvangu pana
mukombi umu mainge mine vanhu vangani
mamune vakomana about 5 kana if I'm not mistaken about 5 but vanga vakafika mamask
mungaziva kuti makaendeswa kupi
takasamba tiri mutara for about kana ndaka estimation yangu kana iri right for about 25 minutes saka vakavhushika vapaka samwe ndibva vandiburutsa ndibva vapinda nemi mubabush vakatanga kundirova pasi petsoka but of course muwiri wese chazvo kwangondipata rafu zvekuti ndakatopedza mazuva ndichozwa kungorwadzwa muwiri wese but pavakandirova stereki pasi petsoka vakandirova papereki zvekuti ndakapedza ndakunzwa ndisingachanzvi kurwadza ndisingachaiti zvazvokuti chero kunyevenuka chero kudii ndangova stiu ndangoti ngavatopedzise zvavo
vanhu ava vaida kunyatsoziva chii chaizvo
vaibvunza kuti murikuda kuovhatura government kainini saka vaibvunza zvakawanda vanibvunza kuti ari kupita wanda ndikati atawanda ndizita ari kupi zvikanzi atorwa nani ndikati andizita atorwa nani zvikanzi aendepi ndikati andizita aendepi zvikanzi mamagara muchitiini atawanda ndikati aiwa pane zvatasida kuita amai wendo vavandirova zvikanzi maflyers ari kupi ndikati maflyers ari kumba zvikanzi kwaitei kumba unoda kumadii maflyers ndikati atatida kuti tiite demo ipapo ndovakandirova stereki
asika vamwe vari kuti kose imanga makanyarara nguva isei kana makarohwa zvakadai
moziva kana uriwe wakapinda uriwe wakaona zvaakaona ukaitwa zvaakaitwa it is not easy kungovhura muromo zvakaitika kwandiri zvakandikanganisa mafungiro psychological emotional even up to this day